chingwa chino dzidza isika tinangana vatambudziko chero kuti chingwa chiite dhora haisi tambudziko iroro dambudziko redu chete riri pane zvatakagara tichitaura nyaya yeforeign currency
saka munoda mari kuti mukwanise kushanda zvakanaka muchitengesa chingwa nedhora 8 yacho iri kutaura
tinenge tichitaura kuti mamainipots edu yatinoshandisa tinotengwa neforeign currency tinenge tichiwana mari yacho ne1:1 kuti tikwanise kuti tidzikisewo mapuraizedi zvimwewo zvinozoitawo zvakaita sema salari nezvimwewo kuti vashandi vedu vazokwanisa kupindwa munzvimbo nekuti environment yachinenge yasiyana ndovatoita kuda kuti vatambire vanhu ngirikino tiite kuti tisvike kudhora 8 asi kuti chingwa chiende kana padhora hatina kana dambudziko kana hurumende ichinge ichitibatsira neforeign currency ye1:1
saka apa pane nhaurirano dzakaitwa here kuti pazonzi mutengese nemari yakadai
nhaurirano yakaitwa vachitivimbisa semazuva ese kuti vanotipa vanhu gifti karenjiyo asi sekuzikana kwatinoita nematambudziko atinawo seni kune mamwe mapriorities atinoona kuti pamwe anogona kunge achizonyanyira hurumende saka havazoite sekuimbisa kwatinoita kawirirana kuti zvikwewu zvichibatsira vanhu kubikwa kwechingwa munyika muno
saka mungadi mari yakawanda zvakadini kuti zvinyatsofambe zvakanaka
ise zvichoda ka 12.5 million pamwedzi apo
iko zvino muri kuwana mari
mari yacho tinongoipromiswa zvivambiti inoya zvinhu zvisina kunyatso kurongeka tine mabacklog emari chicho akati wandei asati abhadharwa mabhekari makuru kana vari vechidiki vazhinji vachi varikutovhara vanenge vasingatopiwe priority yacho iyoyo inopiwa kuvakuru chete saka mabhekari atinoti macommunity bhekaris acho iwayo akatoshaya mikana yakafanana neiyo yacho iyoyo inopiwa vakuru kureva kuti vakatovhara mabhekari saka kune dzimwe nzvimbo chingwa hachisi kutombosvika hachitombozikane nevatengi vechizvinga kumadistricti kana kumagrossipoint aikure neHarare
saka tingati chingwa chatodzika here apa kana kuti muri kumirira kuti mutange mapuwa mari yacho
tinotomirira kupiwa mari kupiwa mari ndokunoita kuti izvi zvose zvinake isusu hatina kana dambudziko kuti chidzike kana nhasi nekuti izvi hatiri kunzi kukwidza hakuzi kuti kukwidza kwekuti ndekwedu inyaya yekuti tinenge taakuti vanhu vai vanenge vachitengesa mari dzavo vanadzo panguva yekuti tiite bhizinesi ndivo vanenge vachibhirisa mari dzavo saka kudzika kwadzo zvinonge zvichingonakirawo chinyika yedu nesuwo nemapuraizi mapuraizi kukwira kwavo kureva kuti vanotenga vanoita vashoma saka isusu tinobuda futi mubhizinesi nekuda kwezvinhu izvozvo saka zvinhu zvinototifadza kana hurumende ichinge yataura zvakadai yovimbisa yobva yaita zvainenge yavimbisa zvacho chinotibatsira zvakanyanya mukushanda kwedu kwatiri kuita kuti chingwa chinge chiwanika munyika.